Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosaina kuve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vonyunyuta kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvaga rutsigiro ari kubvarurwa mumatunhu akawanda emunyika. Dare repamusoro reHigh Court rinonzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance Amai Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vasaina kuve mutemo Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill iro rinozivikanwa sekuti Patriotic Act danho riri kushorwa zvikuru nevemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vachiti nhasi izuva rekuchema nekuti mutemo uyu unodzvinyirira vana veZimbabwe. Mutemo uyu wakanangana nekuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa izvi mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi. Asi danho remutungamiri wenyika iri ratambirwa nekuchema nevana veZimbabwe vakawanda kusanganisira vemapato anopikisa avo vanoti mutemo uyu ndewehudzvanyiriri. Mumwe wevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nezvaitwa navamunangagwa.
Uyu mutemo hauzvevanhu, ndokudzvinyirira vanhu veZimbabwe panonzi pane constitutional democracy. Mitemo yakadai yaisevenziswa navaHitler nguva yeSecond World War kavaida kuparadza vanhu vese vechitema nevamwe vanhu vakanga vasingavirane navo.
Vaenderera mberi vachiti sebato vachakurudzira veruzhinji kuti vasatevedze mutemo uyo uye vachaubvisa kana bato ravo rikakunda musarudzo dzemunanyamavhuvhu. Sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vatsinirawo kuti mutemo uyu unodzvanyirira vanhu zvakanyanya.
Saka mutemo wakaipisisa unhapwa hwawandudzwa vana veZimbabwe tapinda patsekwende. Hatisi kuziva kuti vangane vachasungwa, asi tinotarisira kuti vanhu vazhinji zhinji chaivo vachasungwa vakaenda mumatorongo.
Vatiwo chimwe chinotyisa ndechekuti hapana anoziva kuti mutemo uyu unotangira papi uchigumira papi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotora kodzero dzevanhu na veZimbabwe dzavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika.
Zvakare mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasakwanisa kupawo zvichemo zvavo kana nhunha dzavo kune vanhu vedzimwe nyika. Chinova chinhu icho chinokonzera kuti vana veZimbabwe vasawana rubatsiro kunobva dzimwe nyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika nekugara zvakanaka kwevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati mutemo uyu wakashata nekuti unoita kuti vana veZimbabwe vasataure zvichemo zvavo.
Hakuna nyika pasi rino rose ino zviti iyo ino itakutsa ruzhinji ino inoremekedza kodzero dzevanhu ichisa mutemo yehudzvanyiriri.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, asi imwe nhengo yechikamu chevechidiki mubato iri vapita matangi vati mutemo uyu wakanaka chose nekuti wakanangana nekudzivirira nyika kubva kuzvizvarwa zvenyika ino zvinofamba zvichikoka zvirango zveupfumi.
Saka kuti wane munhu achiti haisi hatizvifariri isu zviri kutyora kodzero dzedu, saka tiri kuona kuti nhubu dziri kuchema kuti paiswa mutemo wakuita kuti nhubu wadzosaitwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi, asi vachitaura pakapasa bhiri iri mudare Senate vaziyambi vakati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi. Vakati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda kunokumbira zvirango kana kuti Zimbabwe iomeserwe. Vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu varigona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vakazvimirira vari kunyunyuta kuti magwaro avo ekutsvagisa rutsigiro kana kuti macampaign poster ari kubvarurwa pamwe nekusvibiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga rezano PF netriple C mune mamwe matunhu emunyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zviri kushoropodzwa nekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission, iyo inoti kubvarura kana kunamira bepa rekutsvagira rutsigiro pamusoro peremumwe waunenge uchikwikwidza naye imhosva pasi pemutemo wesarudzo weElectoral Act. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mabasa inoona nezvezvichema muZimbabwe Human Rights Commission amai Kumbirai Makumbe vaudza Studio 7 kuti vakatambira zvichemo zvine chekuita nenyaya dzezvesarudzo zvinosvika 61 mugore rino chete munyika yose, uye vari kuti vachiri kuferefeta nyaya idzi. Vachitaura neStudio 7, dzimwe nhengo dzeTriple C dziri kumirira musarudzo pamwe nevamwe vari kutyukidza vakazvimiririra vanoti vari kubvarurwa maposta avo kunzvimbo dzakaita seGutu, Bulawayo, Harare, Gweru pamwe nekwaMutare. Mumwe wevari kusangana nedambudziko iri mutori wenhau ane mukurumbira munyika uye akambotungamirira sangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJI vaMatthew Takaona veTriple C avo vari kukwikwidzana nenhengo yeZANU PF uye vari gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando.
Ini ndiri constituency yekuGutu Central, so takaisa all over the constituency. Tine 15 events achita izvozvo. Tingopedza kuisa, the next day they were there. The day after, pakaitorwa pendi ichizadzwa pafest kudilita. Then vaibvarura maposters acho. Ndo nhamo huru yatiri ku.
Izvi zvatsinirwa nevari kukwikwidza vakamirira Triple C kupela ndava chavalala kuBulawayo, uye vari mumwe wevatevedzeri vemutauriri webato rinopikisa iri vaGift Ostalo Siziva, avo vati maposta avo anopfuura chiuru akabvarurwa.
Hani tichabvisa maposta edu kwese kana Harare the same complaint.
Bato reTriple C rati rokuunganidza umbo wokutwazomhangana nyaya yekubvarurwa maposta kumapurisa pamwe nekuZEPI. Nhengo iri kumirira musarudzo yakazvimiririra mumasvingo eBen vari meya wemasvingo vakwenzi Maboke vanoti maposta avo ari kubvarurwa rakacheka nyika neveTriple C pamwe neveZANU PF.
Ndakapurisa about 1000 maposta mumasvingo CBD ne part of the location, but maposters angu ndokusongana nawo achiona akadambugwa.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemasoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi varamba mhosva iri kupomerwa nhengo dzavo vachiti vanopikisa havana rusigiro zvinoita kuti vatsvage zvisipo.
Hatinei nezviri kuitika kuTriple C kana zvavanoti zvazvodai kana kudii. Chatinoziva ndechekuti mukatibvunza kuno kubwera hakuna kana nhunzi yeTriple C.
Ukuwo bato reTriple C amba mashoko ekuti nhengo dzaro dziri kubvarira maposta enhengo dzakasadza kuzvimiririra musarudzo sezviri kutaurwa navamatinongoreri vari kumirira Triple C mumasiko ebe.
Handina mutsigiro wandati ndaona ari kubvarura maposta avamaboke.
Zvichakadaro, bato reTriple C rinoti mapurisa ari kuenderera mberi nekurambidza misangano yavo vachiti nhasi varambidzwa kuita musangano kuzhombe vakazogumisira nekuita mumwe chete uyo wataura mutungamiri webato ravo vanosonchamisa kusilovera sezviri kutaurwa navasiziva.
Yagadzirisa kuti tigone kufamba zvichitaura kudai vari kutaura
kutaura neru jinji bizara zee pas novela za uya yo wali kuzonza mete jeshadu
sisi inotize mapulisi ya mshpinge akana mitarisango yavo mitandatu ya wakange wajida kuita kutanga mangwana mgovera kusika mswana ndini mwezi uno samba ya tambi wale triple C kushpinge mkuru wa mapulisi ya wekoko chief superintendent Goodwill Chinyanganya wati misangano iyara mbiza wachiti chizi iso chebato ili achina kutweze na mtema wa maintenance of peace and order kana kutimopa mutauri wa mapulisi ya mnyika assistant commissioner Ponyati watu wanga sati wanzo wanezo nye ii wakati wano danguwa ya kubata makuru wa mapulisi ya mjibo zara mbiza misangano ii
I need to find out ni ma commander zari ya rikuma ili ziwe
ukuwa mtuga miru webato re NCA mshinafundo la mwema duku waparura nasu urongwa wawe kutanga rutigiro uchinoi Varku kwiza waka zumiri nila, uye mumiri wenoto ndarele paramende, vate mamuliswa, vatea siri wakuparua urongo wa kutaka utigiro, mangwara pakare paye kunoto ni iko uko. Mutunga miri wabato ni triple C wachamisa, vatea siri wakuparua urongo wa wawe kutaka utigiro kumkoba kugweru. Naka mira studio 7 umasingo, ndini Godfrey Mtimba.
Aembo ve mutambi wetsiva ne mukurumbira pasi rose Floyd Mayweather weku America uya ari kushanya munyika asangana ne mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ku State House nasi. Mayweather audza vatori venhau mushure memusangano uyu kuti anotsigira vamunangagwa uya akurudzira vana veZimbabwe kuti vavavhotere zvakare musarudzo dziri kuuya muna nyamavhuvhu. Dare repamusoro High Court nasi ranzwa chikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa United Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi unouya zvichitevera kusatambirwa kwemagwaro avo necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachisvika chikumbiro chikudare gweta ramai Valerio vaAlec Mchade hama vati hapana chinonwisa mvura chakapa kuti commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission irambe kutambira magwaro amai Valerio. VaMchade hama vati amai Valerio vakaisa mari yaidiwa yose kubhanga mukati menguva yakatarwa nemutemo vakati zeke haifanira kuramba kugamuchira mapepa avo kuti vakwikwidze. Vachita mai Valerio vakange vasvitsa magwaro avo ese anodiwa nenguva. Vati kunonoka kuwana kwakaita zeke mari yakabhadharwa namai Valerio yakanga isiri mhosva yavo asi mabhanga akatadza kuita basa ravo nemazvo. VaMchade hama vati kubhadhara mari yaidiwa kwaifanira kuitwa munguva yaitambirwa mapepa izvo zvavati zvakaitwa namai Valerio asi gweta rezeke vatawanda kanengoni vati danho rakatorwa nezeke riri pamutemo sezvo vachiti mari yakabhadharwa namai Valerio yakazopinda nguva dzakatarwa pamutemo kuti dare raitambira magwaro ivachakwikwidza dzadarika. Vakanengoni vati mari yakabhadharwa namai Valerio yakapinda mubhanga rezeke papera zuva rimwe chete dare renomination court ratopedza kutambira magwaro evaida kukwikwidza. Zvichakadai mutongi wedare riri kutonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reelectoral court vasameo deme vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi muzuva ravasina kutara. Mutauri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaelvis dzvene vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Taenda kudare magweta edu apa humbo wakadzama chaizvo zvinoratidza kuti takai zviro kwazvo takaripa mari yaidiwa kuti mutungamiri wedu ange achipindawo pasarudzo.
Vadzvene vati vachamirira zvichaturwa nedare panyaya iyi kuti vaone kuti vachatora matanho api sezvo mazuva esarudzo aswedera.
Chatinongochemera nekuvimba ndechekuti zvishemo zvatakapa neminamato yedu zvichatambirwa zvakanaka uyezve tichitenda kuti amai Elizabeth Valerio mutungamiri webato redu uza achapinda pasarudzo dziri kuteera pamwedzi iwoyu.
Asi mwenyanzvi munyadzo zvematongerwo wenyika vari zvakare mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vati nguva yapera kuti amai Valerio vapinde mundima vachitsvaga rutsigiro sezvo kwasara masvondo mashomanana kuti sarudzo dziitwe. Vamwe vevakakwanisa kuisa mapepa avo kuti vakwikwidze musarudzo wemutungamiriri wenyika vanosanganisira vaEmmerson Mnangagwa veZANU PF Vanelson Chamisa vebatore Citizens Coalition for Change, muzvinafundo Lovemore Maduku vebatore National Constitutional Assembly, vaDouglas Mwonzora vebatore MDCT, vaSevia Kasukwere, avo vari kuda kukwidza vakazvimirira, nevamwewo vakasukwere vakarambirwa nedare reHigh Court kuti vakwikwidze, vachinzi vave nenguva ndefu vari kunze kwenyika, asi magweta avo ari kukukwidza mutongo uyu mudare reSupreme Court. Mnemwe onyanga iri mudare nhasi, dare repamusoro rarasa chikumbiro cheraimbo vamutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaElias Mudzuri chekuti Congress yebato raiva yakapinza vaDouglas Mwonzora pachigaro yakaitwa zvisiri pamutemo. Mutauriri wavaMwonzora vaLloyd Damba vati vafara nemutongo uyu.
Saka iyo relief yangu atitsvaga ndeyekuti Congress idzokorodzwe, asi Justice Munangati Manonga vatonga nyaya iyi vaona kuti izvo judgment yeyo kesi yavo iri fundamentally flawed and defective.
Mubato reMDCT mune bata murefu bata mupfupi, sezvo utungamiri webato iri huri kurwira masimba, vamwe vakaita savaMudzuri nevamwe vachipomera vaMwonzora mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka. Asi vaMwonzora vakabva vadzinga mubato nhengo idzi, idzowo dzakazivisa kuti dzakanga dzadzingawo ivo vaMwonzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
America yakapa sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica, iyo ichashandiswa mukuwanira vanoshaya chikafu maguta emuZimbabwe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mari yakapiwa WFP nemusi wechina kuburikidza nebazi rinobatsira pasi rose reUnited States Agency for International Development, USAID. Mutevedzeri wemutauriri weWFP muZimbabwe vatatenda Macheka vakaudza Studio 7 nemusi wechina kuti vanhu vakawanda vanogara mumaguta nemadhorobha vachabatsirikana nerubatsiro urwu kubva kuUSAID.
Mari iyoyi yatawana ichabatsira vazhinji vari mumaguta vanosvika 2000. Rubatsiro urwu rwakanyanyisa kutikoshera nokuti vanhu ivava vachange vakukwanisa kuzviriritira pachezvavo, vachadzidziswa mabasa emaoko akafanana nekurima mumapindu akasiyana-siyana, kuita mikando vachikandirana mari.
Nyanzvi munyaya dzechikafu muUSAID muzvare Erina Machoko vanoti urongwa uhwu huchavapo kwegore pavachange vachibatsira vanoshupika mumaguta.
Chirongwa ichi chichaitwa kwegore chichitageta vanhu 10,500. Pachirongwa apa tichange tichibatsira misha inogara mumadhorobha kuita mabasa emaoko, kuita magadheni, kuita mabhizimisi madiki nezvimwe zvakangodaro daro.
Vakafano kubata chigaro chemutevedzeri wemukuru weUSAID muZimbabwe, amai Priscilla Sampiru, vakati ivo rubatsiro urwu ruchasimudzira upenyu hwevanhu vari kutambura panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Danho iri rinopa mukana wekuti vanhu vashandire vega kuwana zvicharamba zvichivabatsira kuenda mberi neupenyu hwenhani. Rubatsiro urwu runovapa raramo chavandudza upenyu hwavo.
Mukuru weWFP muZimbabwe amai Francesca Elderman vakatiwo hurongwa hwakaunzwa nesangano reUSAID huchabatsira vazhinji vasina zvekuita mumaguta kuti vawanewo raramo vachizvishandira vega.
Izvi zvinouya pamusoro perubatsiro rwatagara tichipa kuruzhinji. Zvakakosha kuti izvi tiri kuzviitira kuti vanhu vakwanise kuzviraramira vega pasina kuramba vachibatsirwa kuti varumurwe mukubatsirwa.
Vamiriri vehurumende vakabva kubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika vakaramba kupindura mibvunzo yeStudio 7 vachiti vainge vasina kupiwa mvumo yekutaura nevatori venhau. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vaPaul Mavhima. Mukati memakore mashoma apfuura, USAID yabatsira Zimbabwe nemari yechikafu inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana kana kuti $164 million. USAID yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu nemazana maviri nemamiriyoni emadhora kana kuti $3.2 billion kubva muna 1980 pakawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere. Izvi zvinoisa America pamusoro pedzimwe nyika dzinobatsira Zimbabwe nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chikafu, utano, mvura yakachena, dzidzo nezvimwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica muzvare Tanaka Mukudzevhu vari kukoka madzimai nevanasikana kumusangano wekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai uchaitirwa muFrederick muMaryland. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naamai vamuzvare Tanaka, amai vimbai Mukudzevhu.
Mangwana tiri kuita chirongwa chekukurudzira madzimai, but chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira nekupa rubatsiro kuorganization yakaitwa nemwana wedu inobatsira vana vari kuZimbabwe. Saka chirongwa ichi ndechekubatsira madzimai, vana vechisikana kuva empowered muupenyu hwavo. Kazhinji vana vechisikana vanokura vasiri empowered, vachizopfuura vachifunga kuti mabasa anenge achiitwa nevarume. Vamwe vana vanokura vechisikana vanokura vachifunga kuti isu hatingaiti mabasa aya ndevarume, kana kukura vachingozvinyirirwa mudzimba dzavo. Pane mutauri achange akanangana nekutaura nemadzimai, kozouya mutauri achataura achikurudzira madzimai nezvenyaya dzemabhizinesi, kozouya mutauri achataura pamusoro pekukurudzira vana vechisikana achange achiva kurudzira kuti vasamhanyira like kuroorwa vasati vapedza chikoro.
Sangano remwana wenyu iri rinonzi chii uyezve rinobatsira sei?
Sangano remwana wangu rinonzi Tanaka Education Fund. Chirongwa chakatangwa nemwana wangu musikana anonzi Tanaka. Akatanga chirongwa ichi ari 12 years ava 21 years. Tinobatsira vana kubva kuprimary kusvika kusecondary kusvika kua level. Saka vana ivavo tinoramba tinavo kusvika vasvika kuuniversity. Vamwe vavo tiri kutoda kutiraya kuti vazonge vachizouyawo kuno kuAmerica kana vakawana mukana iwoyo. Tinotumira mabooks, tinobhadhara maschool fees avo, tinotumira macomputers.
Muri kushanda munharaunda dzipi muZimbabwe?
Right now tiri kushanda kumasvingo kunonzi kwaChirumhanzu nekumwe Nezi. Tine two schools ikoko, but zvakutongotekeshera nokuti vana ava kana vazopedza vakuenda kuma A level vanenge vakungotsvaga nzvimbo kwavanokwanisa kuenda. MuHarare mavawo nemwana ari kuUniversity of Zimbabwe, kuGweru kune mwanawo ari kuMidlands State University.
Manzwa amai vimbai Mukudzevhu vesangano reTanaka Education Fund vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari kuFrederick muno muAmerica. Vagari vakawanda vekumaruva akasiyana siyana munyika vari kuchema chema kuti misangano yezvematongerwo enyika iri kuitwa nevamwe vemapato yezvematongerwo enyika iri kuvakanganisa mabasa avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bato reZANU-PF rakatoparura hurongwa hwaro hwekutsvagira rutsigiro nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, maseneta, nhengo dzeparamende nemakanzuru, izvo zvakavhurira nhengo dzaro kuita misangano munzvimbo dzadzichakwikwidza. Kunyange hazvo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kuronga kuparura hurongwa hwaro hwekutsvaka rutsigiro kunhandare yemukobha kuGweru nemusi weSvondo, nhengo dzaro dzakatotanga kare kupinda muvanhu dzichitsvaga rutsigiro. Asi dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo rutsigiro dzakaita sekuunganidza vanhu dzinonzi hadzisi kufarirwa nevakawanda kumaruva, sezvo vari kuti dziri kukanganisa mabasa avo zvikuru munguva ino yekukohwa zvirimwa kubva muminda pamwe nekugadzirira kurima kwemwaka unotevera. Mumwe asiri kufara nemisangano iyi zvikuru iri kuchevedzerwa nebato reZANU-PF, iyo vanoti vanoita zvekumanikidzwa ndiva Jealous Taruza vekuHurungwe.
Misangano yezvematongerwo enyika iri kuwanda kubva zvakaitwa musangano navamunangagwa kumagonja zvekuti yave kutisatisa kana kukohwa.
Vataruza vanoti dai misangano iyi ichiitwa misi yechisi sezvaiitwa nguva yakare. Mumwe asiri kufarawo nemisangano iyi ndeamai Maudi Mwazha vekuChipinge kumanikaland. Amai Mwazha vanoti musangano mukuru wekuparura misangano yekutsvaga rutsigiro wakaitwa nemutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wakavaparira sezvo vave kunzi vapinde misangano inoshevedzerwa nechimbi chimbi. Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti kunonoka kukohwa kunoita kuti zvimwe zvirimwa zvipararire muminda uye zvinoderedza unaku hwezvirimwa kana kuti quality. Vamwe vagari vekumaruwa vataura nestudio 7 vanoti bato rezanupf ndiro riri pamberi kushevedzera misangano. Bato iri rinonzi rinoshevedzera misangano iyi dzimwe nguva rakabatana nesangano reForever Association of Zimbabwe kana kuti FAZ iro rinonzi rinotungamirwa nevasori uye rinopomerwa mhosva yekushungurudza vanopikisa hurumende. Asi murongi wemisangano mubato rezanupf vaMike Dina vanoti bato ravo riri kuzadza vanhu kumisangano yavo sezvo vanhu vari kuenda nekuda kwavo vasingamanikidzwe.
Kuti vanhu vari kuzara havana vanhu vari kunzi vari kutimwa nepfuti kana nembwa kana nezvamboko.
Panyaya yekupa vanhu zvekudya pamwe nenhumbi dzekupfeka dzebato ravo senzira yekukwezva mavhoti izvo vari kupomerwa nemamwe mapato kuti kutenga mavhoti izvo zvisingabvumirwe nemutemo wesarudzo, vapima vanoti havasi kushandisa midziyo kana mari yehurumende muzvirongwa zvavo. Vanoti nhengo dzavo dzakapiwa migodhi neminda ndidzo dziri kubatsira bato ravo nemari sezvo mari yavanopiwa nehurumende pasi pePolitical Finance Act iri shoma zvikuru.
Tinotoriraya nenhengo dzedu wishes tine a lot of especially now because we have a lot of people who have been empowered in terms yekunge vari mumamigodhi empowered because we are now into farming.
Nhengo yeparamende yakazvimirira ichimirira Norton vatemba muliswa avo vari kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro mangwana munotoni makare vanopikisa mashoko avadima aya vachiti zvinhu zvekudya zvinopiwa vanhu nebato rezanupf ndezvehurumende. Vamuriswa vanokurudzira nhengo dzemamwe mapato anopikisa asina mari akaita seCitizen Coalition for Change kuti dziendewo kumisangano yezanupf kuti dzipiwewo zvekudya zviri kugoverwa izvi sezvo zviri zvehurumende.
Indiyo hurumende iri kutonga kandiyo ine mari yese ende vetriposi mukasaendawo futi mumbofumakazviona nekuti mikwenyu hakuna mari ukapana gavhumendi yamakambotonga.
Vakapanobata chigaro chasachigaro weTriple C mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vanoti bato ravo riri kutsvaka rutsigiro richitaura nevanhu richiita zvekupinda mudzimba dzavo kana kuti door to door muchirongwa chavo chinozivikanwa nerekuti mugwazo izvo vanoti hazvikanganise vanhu kuita mabasa avo ezuva nezuva.
Tiri party inobhiliva kuti munhu wese anofanira kupiwa equal opportunities for all. Zvinoreva kuti munhu wese ngaapiwe mukana wakaenzana.
Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa danho ratorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekusaina kuti uve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment kana kuti Patriotic Act, izvo zviri kushoropodzwa nevakawanda vachiti mutemo uyu unombonyekidza vana veZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosaina kuve mutemo Bill reCriminal Law Codification and Reform Amendment iro riri kushoropodzwa nevakawanda richidzi rinombunyikidza vana veZimbabwe. mamwe mapato ezvematongero enyika nevamwe vari kukwikwidza vakazvimirira vochema chema kuti magwaro avo kana kuti maposta ekutsvagisa rutsigiro ari kubvarurwa. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemi na Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.